pakutanga vari kupisa mhiri dzenzo and kupisa chete hazvibatsiri ndasanide inotopinda pasi so therefore iri kuda kuneutralizwa nemishonga kuti irege kudzokera
ndiani ari kupisa mitumbi yenzo iyi
ndakatonzwa kuti masoja atopindira ipapo wainchurge manjiri ndio ari kutotonge ipapo nenational parks nanyaya yepoaching iyoyo and kumboona control kuti wazvione kuti chiine chii chiri kuitika ikoko
asi vanhu vachiri kubvumidzwa here kupinda nekubuda muhwange national park
well matourist anotopinda anobuda but malocal vakumana wedu pamisha ipapo vari kurambidzwa kupinda imomo
munoona vakagadzirira here kuti vange vachikwanisa kuchenura mushonga wecyanide iwoyu
ipapo pari kunetsa enda handina kumbosvika ikoko and information yacho yaadi kutambira ndekuti havasati vatanga kuneutralize ningiri cyanide yacho so therefore zviri kunetsa enda pane mhuka dzakawanda dziri kufira ipapo kubvira shumba mbada nemhuka dzakasiyana siyana dziri kufa enda kana wanaodzoma mvura iyoyo wanofira ipapo plus takaona kuti pane kamba futi dzakafa but kana wasinganeutralize kupera kumakore so munozoona kuti cyanide yacho inotobudira futi pasi ichiraya muka futi
makore apera vamwe vagari vemuhwange vaiwanikwa vaine mushonga wecyanide iwoyu vakakurudzirwa kuti vange vachiusarenda mati manzwawo here kuti gore rinova nekurudziro yavari kuitawo kuti vanhu varase mushonga uyu
chinhu chiri apa munoziva kana pasina mutemo or macontrols yacho kuti munhu vakati vanotenga chii unoziva pane mamutemo dziri kuda kupinzirwa ipapo kuti munhu wese ateerere mutemo enda kana munhu wese wese hanzi ndine kamaini kangu so anotengeswa cyanide takumutsana maproblem so therefore pari kuda mutemo dzakaomera kuti asi munhu wese wese anopindira ipapo achitenga cyanide yacho manje so munhu wese wese anokwanisa kutenga kana mapemet havana but hanzi ndine gold mine wakutengeswa cyanide ndipa panonetsa ipapo